mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita23/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook peji yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nepollard havangabudiriri kana vakaisatawo hurukuro nebato guru rinopikisa varimi vochema chema nemvura yarambira mudenga semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc zvichitevera kushedzwa kumusangano kwakaitwa vamwe vatungamiriri vemapata anopikisa kupurazi remutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa pakupera kwesvondo vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vamunangagwa vari kuedza kuparadzanisa vanhu nemapato avanofanirwa kuye vachishanda navo muzvinafundo eliot masocha vedefry university vaudza studio 7 kuti vamunangagwa havangabudiriri mune zvavari kuita nekuti vari kusiya bato guru rinopikisa vachiita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera muzvinafundo wemasocha vanoti vamunangagwa vanofanira kuona kuti vanhu vazhinji vanotsigira bato ripi naizvozvo kuita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera hakuna zvakunobudisa tabata muzvinafundo masocha kuti vatiudze pamusoro pepollard uye kuti sei vachifunga nenzira iyi
pollard inenge mubatanidzo wokutaurirana kwamapati akakukwidza maelection ezimbabwe akapfuura aya saka vakafunga kuti vafome vagadzire vaumbiridze danho iroro nokupa zita iroro kuti pollard kuti mapati akwanise kutaurirana vachidzidzisana kuti zimbabwe toifambisa mberi sei vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana siyana saka unongova muunganidzwa wamapolitical party mazhinji mamwe tinongova tohwawo mapolitical party asi kutizikamwa kutizive kuti mapolitical party iwawo anaa vanotevera here kana kuti anongova nowakafoma hamen asi ndiwo mubatanidzwa iwoyo wamapati chingwa nechinangwa chokuti ngatitaurirane tifambisire zimbabwe mberi
tanzwa nezuro mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vachiti havasi kuzopinda mupollard iyi munoona sekuti kushaya kwakwemdc yavachamisa kuno mutsauko here uripo unotadzisa pollard kuita basa rawo
handivoni paino mutsauko unotadzisa pollard kuita basa rawo thatis kana pollard ichitova nebasa zvachose nokuti mavonero andinoita ndewokuti zvimapati zvacho zvimwe zviri mupollard imomo kuti uzvihwisise kuti zvino vanhu vanozvitevera here kana kuti vakazvivhotera here zvekare kuti chavanoda kubudisa chaicho chii mumatalks imomo vachitambisa mari tingangoti nokuungana vabvapo hapana chisungo chatinoti tanzwa isi kuti tasunga chakati tichafambisa nyika kusvika pakati saka kusavapo kwapresident chamisa vemdc nokuvapo kwavo handizvioni kuti zvinobuda setoti isu pamwe kuda zvavasipo kana vakazovamo pamwe pane zvingabuda zvihombe imomo asi pari zvino handivoni kuti chii chavanounganira ini kuti vataure chinyi pane agenda ipi plus magoals aya aya ndaapi magoals epovard acho atozonzi aya ndio atasunga ike zvino tasvika pakati pazvisungo zvedu hatizvionisu
sokuona kwenyu munoona sekuti pollard pairi mamiriro akaita haigoni kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika here
kugadzirisa chaiko haina chainokwanisa kugadzirisa pollard nokuti pati hombe inopikisa mdc haipo ine izwi hombevo munyaya dzakadero dzemumanhaudzano idzodzo totisi kuda kana vakauya president chamisa vemdc panogona kubuda zvihombe vamwe mapati ari umo chaizvo chaizvo zvavanondotaura ikoko kumusangano iwoyo hapana unomboziva kuti zvii kungoinda pamwe kwatinoti vangoindavo kunotandara hatizivi kuti chavanenge vataura chizvi pari handioni hurumende ichichinja matongero ainoita nyika nokuti vanotaura navamwe vamapati vemusangano hazvizobvi zvavataura izvozvo zvoinda mumaitiro ari kuita pati iri kutonga handioni vachizvichinja ini
ko iyo Pollard iyi kuti iwane simba rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka inzwikwe nehurumende iripo chii chinofanira kuti wane Pollard kunyange mdc yavachamisa isimo
ndiona sokuti Pollard zvainofanira kuita kujekesera ruzhinji rwezimbabwe neinternational committee nyika dzose kuti chatiri kuunganira ndechakati number 1 chakati number 2 chakati number 3 chakati saka tagara pasi panapa tikabvumirana zvakati kuti tobva pano toita zvakati tovonavo isi kuti zvacho zvanzi zvaitwa nyika dzose dzoonavo zvanzi zvaunganirwa zvacho zvikabvumiranwa zvikataurirana zvikanzi tichazoonao tozviisa pakati zvaitwa here asi toona kuti kana vanhu vaendako vanongondoverenga pamwe maspichi avo vabvapo waenda waenda saka handivoni magoals acho chii chavanoda kuvachivha toti isi kuda vanoda kuti vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana siyana vemdc vachirovana kana kurohwa nevezanup f asi hapana zvatizvioni zvavanoita isi kungoendavo kunofara pamwe nokutaridza navo minda nehove zvatatichiona pamaindaneti apa chinangwa chavo ndechei ngavachibudisireiwo pachavo
tinoona mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachitora nguva yakawanda chose vachisangana nenhengo dzavo idzi dzePollard munoona sokuti kutambisa nguva yavo here kwavari kuita kana kuti munoona sokuti vane chimwe chinangwa chinogona kuta mapudzi takatarisa mberi uku
mavonero andoita ndokuti mutungamiriri purezidendi Mnangagwa vakangwara zvikuru zvavari kuita izvi vanoona kuti zvichazovabudisira zvibereko mberi kunoenda nokuti vari kuratidza kuvagari vomuzimbabwe pamwe chete nenyika dzose dzapasi rino kuti ini ndiri munhu kwayo unoda kutaura navanhu asi kuti vamwe vavanhu vacho havadi endezve vanhu vacho vavari kudaidza ikokoko vanhu vasingativoni kuti inotongova nzira yandiovona sokuti kutokambena uku kwamaelection ari kutevera ari kuuya maelection omuzimbabwe kana vava kuzofamba neshoko irero kuti handimunondionazve ii ndinovadana kuti zotaudzana navo asi ivo vanenge vasina zvokutaura nezvimwe saka vanotozviita vachiziva semunhu wagara mupolitics chaizvo munyaya dzezvematongerwo enyika izvi vari kutiounganidza hazvishamisi kuti vamwe vavo vari kuenda ikoko kumusangano iyo vachatozoenda kuzanup f ani takaona umwe mutungamiriri pacongress yezanup f yavakaita pakutanga December wakatobva kupati yake akaenda kuna vamunangagwa ndo zvavari kuitira ipapa kuzama kutotaudzana navava kuti huyai tibatane pano kumaelection ari kutevera vanhu venyu vandivhotere saka havangangozviitiri pasina chinangwa chechimberi ichi kunoenda uku
takaona iko zvinoizvi svondorapirairi vaimbo vamutungamiriri wesouth africa vataombeki vakasvika muzimbabwe vachida kuita hurukuro navanhu vakasiyana siyana kuti vabatsire kugadzirisa mamiriro akaita zvino mune vimbo yekuti vaambeki vakakwanisa kuzviita izvi here
handioni kuti vambeki vangakwanisa kuzviita izvi nokuti handi kutanga kwavo kuuya kuzogadzirisa zvinhu vakambouyazve vamugabe vachipo zvavakagadzirisa ndo zvavakagadzirisa vakamboenda zvekukenya uko vakandogadzirisa kwose kwavanoenda zvigadziriso zvavo izvozvo hazi zvigadziriso zvinosara zvichibetsera vanhu munhuwo zvake uyo pamwe unenge ava kungoti arega ndione kuona mapepa ndaenda ndandodai ndikati ini itai zvakati asi zvirongwa zvake semunhu uno ushamwari nezanup f kubva nguva yehonde handioni kuti ungava munhu ungatrustiwa namaopposition kuti ayananise kukonana kuri kuita mapolitical party ari muzimbabwe saka unongofamba hwake unozikamwa maitira ake unozikamwa ushamwari hwake kwakarerekera unozikamwa saka kungozikamwa ikoko kunoitira kuti zvaari kuita izvi zvisanatsokubata pakuyananisa mapolitical party omuzimbabwe
Professor Elliot Masocha, the Jifra University, Mashita Chaizo.
Muzvina fundo Elliot Masocha veDifra University vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Muchungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vanoti mvura ikasanaya svondo rino varimi vakawanda vacharasikirwa zvakanyanya nembeu dzavakadyara. Varimi vari kugunun'una kuti kusanaya kwakanaka kwemvura uye kudhura kwembeu nemafertilizer kuri kuvasiya vari panguva yakaoma. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mhaka wedu vanga vatanga zvavo zvakanaka wakatinonokei asi nemaitire akuchinja kuitawo mhaka yedu yanga yatanga mvura inaya zvakanakanaka pakati pemwedzi wapfuura waNovhemba. Vanhu vakadyara vakatanga kudyara vanga vakadyara vaya vembeu dzamira zvakanakanakawo, asi pakazoitawo pakambopisa pakatapa ndumba kwayanaya futi apa sofa kupisa futi mbeu dzaakusvava svava. Saka zvinanyanzomira mushe asi hatina mbeu dzaoma kuti taita tapedza. Kune nzvimbo dzakadzikuomerwa panguva yatirine kunyanya nzvimbo dzima natural region aya yatinoti region 3 zvidzika 3, 4, 5 ikokoko kure kusvava unyoro hwaakudiwa. Asi kune region 2 na1 kutoti pana marondera macheke hwedza vana bhindura shamba urwi kuri kuchiri nani pari zvino maregion 1 and 2 2a 2b waya kuchiri nani. Asi kokosoko takuida mvura zvokuti ikasati naya svondo irori ratiri kupinda iri tinenge takutanga dzimwe nzvimbo tiri takutanga kutoverenga kuti taruza chii nekuti mvura iri kudiwa zvishuwa chaizvo chaizvo. Yapawo mukana kune vamwe vanga vasati vawana mainput vanhu vari kumhanyisawo vari kukurudzirwa kunzi aiwa uchimirira mvura vakasapedza kudyara vaye hatichimhanya iti dyari uri inouya iyi kuti mvura yedu ichauya iyi ikatida kuti inhamba 3 vakatanga ekutanga echipiri pakuya inhamba 3 ichiwane tapedza kudyara tose nekuti kumberi uko tiri tanonokesa.
Asi varimi vamubhenge vachichema chema nekudhura kuri kuita mbeu zvaamira sei mazuva ano, pane chachinja here apa?
Anasachinja achitaura nyaya yekunzi kudhura kudhura uku kudhura kwemafiga akura takutaura mumafiga akura tiri vanhu vanga vakajaira kushandisa maus dollar madora nhamba diki mbeu dzedu dzemwaka yepakati nepakati tiri kumaus dollars dzaisvika kuma65 to $75 per kg. Now vari kutengesa vacho vari kungoshandisawo interbank womapurasiga iroro nokuti mari yedu haisi 1-to-1 neus dollar. Saka ndo patiri kuona tichirasikirwa ipapa kuti mafiga akura uyezve vembeu nevemushonga nevemafertilizer vachifamba zvavo vachifamba nevachireta zvavo neinterbank iyoyo kumurimi uku mbeu dzemurimi hatsuka purise yacho kumukumurimi haisi kufambidzanawo neinterbank iyoyo. Saka ndo pano dambudziko rakakura ipapo dai zvaifambidzana zvese kuti mbeu yakuita izvi hanzi 65 times mari yakadai mari yakadai murimiwo kana arimawo mwedziwo zvimwe che zvavariva izvozvo zvongoitwawo interbank iyoyo zvakadai zvinofambirana zvakadai pasina kana anochema.
Ko kukomandi varimi vanga vachimbochema chemawo kuti zvinenge zviri kutora nguva kunyora mapepa acho kuti vawane rubatsiro, pane chatichagadziriswa here?
Ya ichokwadi ichocho kuti varimi takanonoka programu yacho yakatinonokeiwo kuti itange kupindwa mairi yatinonokeiwo kudaro varimi vakanonokawo futi kune vakakurumbidza vakakurumbidza kupinda mairi havana dambudziko rakanyanya vakazononoka ava vanhu vakanonoka vachimbomira vachimboti vasina shuwa nekuti kubhengi kungaite here vanhu vakazovhunduka vawandisa manje. Saka sistimu yacho yakabva yatadzirira kuifambidzana neuwandu hwevanhu. Saka ichokwadi ichocho kuti nanhasi kuchine dambudziko kwana dambudziko kuti mumwe hasi anyorwa izvi mumwe hasi awana izvi nekunyanya fertilizer compound D yanga ine dambudziko rakakura chaizvo. Asi ndinofara kuti kubvira nezuro zvinhu zvachinja yakuwanikwa urongwa hwakachinjawo zvaanani chaizvo kuti varimi vese vakanyoresa ava vakwanisa kuiwana asi mwaka ndokukura pakuchitiza.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti kushandiswa kwedhora rekuAmerica muZimbabwe kwave kuwedzera zvine mutsindo kunyange hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwaro mwedzi mitanhatu yapfuura. Mugeli Yuzi Mekare, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vanoti havasi kuzoita hurukuro navanelson Chamisa kunze kwemuunganidzwa wePoland. Mukroniko mune nyaya inoti mabhazi anotakura vanhu kuenda kumaruwa akwidza mari inobviswa nevanhu pazororo reChristmas vachiti dhiziri riri kunetsa kuwana. MuHerald mune nyaya pamusoro pevanhu vatatu vakakuvara nezuro mushure mekunge mapurisa apfuura kombi yakanga yakavatakura payakatadza kumira paroadblock pamabook turn off. Zimlife.com inoti gore rinouya Zimbabwe ichashandisa mamiriyoni zana nemakumi matatu nematatu emadhora ekuAmerica kutenga chibage uye kuona kuti mutengo wacho haunyanyi kukwidzwa. NewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vakati kuti vanhu vanyatsokubatana nyaya yekukraundi inofanirwa kugadziriswa. VaChamisa vanoti kunyange hazvo ZANUPF nePF ZAPU zvakanyorerana chibvumirano chekubatana, gukraundi nokusaenzana kwevanhu zvinoita kuti vanhu vaomerwe nokubatana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vatereri vestudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Pamusoro wevakuru vestudio 7 vana wande mose nevamwe yavanoti Poland vanotaurirana vamwe vachipachiramba kutaurigwamo Poland ibato restore sei vamunangagwa vachikuda kutanga vanoda vasingadiko zvinotaura vamwe ivo vanongoita zvavanoda kungoti ini ndoita zvanoda nevanhu. VaChamisa havarambi zvinhu zvekusheya hamwe nepakati zvigovanhuwe nepakati. Ivo semutungamiriri vaifanira kutenda zvinotendewa mapato avo haana vanhu. Saka chinyengerera muPoland bato rine vanhu ndo rinosiva nemhaka yekuti nechikonzero chokuti havadi zvinoda vamwe. Saka musangano unga hakusi kuvaka nyika kuputsa iyo varivo mutungamiriri havadiwo vari kuguta vari kudya. Saka munhu ari kudya unonetsa haana chaanoda. Saka VaChamisa havarambi nyaya igugwe nepakati mupakanyika yasvika pakuzvitonga nokuti vanoti 1 vanorova vanhu 2 vanenge vachiponda vanhu vachirova nematanda mapurisa achirova vanhu masoja achirova vanhu vachipfura vanhu. Saka zvinhu zvakaoma munyika. Saka havarambi VaChamisa varambe vakashinga chirambiwa Mwari azvipindire vasangoita sekuti ivo ndovana Mwari vanongotaura zvinonaka asi Mwari apindirewo karangwanditaura.
Hey, kwazvai vashamarari vestudio 7 unatanonoka wande muri sei ana nkomo ikoko. Ndinokumbiravo mufundisi Simango andipewo vhesi inowanikwa inotiyo Jesu akazvagwa musi wa25 December mukati mebhaibhiri. Ndoda chapter yacho.
That's why Chamisa achitaura achoti poradhiyo hai kutambisa nguva vanonoona nakufamu sei. That's why chinzi extended mazan pf oga oga ngavatiitire zvakanaka ava vanenge vanopengawo zvake vangwena havana direction weporadhiyo.
Marararasei kubva studio 7 vajonga kandimire nevamwe venyu mese tinokutenda nebasa guru ramunotiitira ramunotibatira kutipa news dzemukati menyika yedu. Ini ndoitwa Sale ndiri paQueenstown handiri kudwa hangu kungotendawo nemashoko ava madhuku kuti yezvine izvi munenge maakuitawo muchionawo zviri mukati menyika nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Ende tinenge taakuona kuti kukanhu kenyu kamuri kuti kaPoland ako munenge maakuita muchiona kuti kutamba nenguva muna zvamuri kuita va nekuti tikaverenga 6 months dzamapinda mukaPoland kenyu hamuna chamati mabuda nachoba. Saka taitokumbirisa kana chiri chokwadi chekuti muchaenda munoudza vamunangagwa kuti nyaya yenyu yekuti muvandudze bumbiro remutemo munovaudza kuti vanhu vezimbabwe hatitomboda izvozvoba. Totenda kana maiono iri pfungwa yakanaka imava madhuku chibva imaizadzisa muende munovataurira kuti pfungwa iyoyeyo chete vanhu vezimbabwe vari kuti kwete hatiti zvinhu zvakadaro. Mapaza nyika nyika isina kana chinhu, zvipatara, zvikoro, everything. Vamugadu vaitori nani, everything zvaparara, everything. Ene zvinoda kuparadza kufunde bumbiro remutemo.
Makadini vashamarari veStudio 7. Mangwanani ano emusi womuvhuro wa23 December 2019. Ndinoda kutendai nekuchirongwa chino. Mashoko angu ano anoda kutaura. Ndoda kutaura ndezvemurume unonzi Obed Gutu. Obed Gutu haiti politics asunita Ruengo. Kwezi ukatarisa zvinhu zvaari kutaura, kana uchiona kuti hauri kutaura unofanira kurega. Waimbova kuMDC ikoko. Asi iye zvino ukatarisa zvinhu zvaava kuita, unoratidza kuti uri munhu unoita mapersonal grudges naPresident Chamisa. Hausiri kutaura nezvemamiriro epolitics zviri muZimbabwe. Nonga Pollard yamuri kuita iyoyo unonyatsokuzviona kuti izvozvi zvichunhu chamuri kungoita yawasting time. Muri kungomwati ya president Mnangagwa everyday muchinyepa. Hey, isu tinogona kuzodai, tinogona kuzodai vachinyepa. President Mnangagwa vatonetsa vonemi. Muti vanoona kuti zvinhu zvamuri kutaura ndezvenhema zvega zvega. Hapana chiri kubuda. Izvo zvinhu zvamuri kuita izvo. History repeats itself. Kuma 1970s zvakaitika kuma 78. Vanachirauna naStone nanamzorewa vakanyepera Smith. Isusu tinogona kumisa ambudzi struggle. Uya timweti vachimwati vachipuwa incentive sezvamunongoitawo kupolad ikoko. Asi chakabuda hapana, hamuna kukwanisa zvekare kumisa ambudzi struggle. Pamaitaura kudaro ndo pakatoita intensify ambudzi struggle zvokuti pakatozorogwa dzimwe futi kudarika zvamaifungidzira henyu. Mukasimisa zvoona kuti no, I'm wasting time chimwibhatini matsotsako. Zviri nani kuti ndiinde kulangesa house ndichaura nedzimwe nyika. Ndiinde kulangesa house zvinhu zvigadze kuti vanhu vanosarudza hurumende yavanoda. Of course tikaita 1980 tikasarudza munhu wataida yaiva ZANU-PF iyoyo.
Tinokutendai veStudio 7 nokutipa nhau dzakanaka, nhau dzinoterereka, nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti murambe makadaro. Tichingokumbira kuti dai vonyika yedu yanaka, tatambura nemuno mujoni. Nemazinta tinodaidzwa nawo muno akaoma vedu. Tinokumbira kuti dai nyika yedu yanakavo, zvinhu zvose zvaita zviri nani, zvaendawo panzvimbo. Kuti tigoina kushanda tiri kumusha. Tariraivoni tinosiya mhuri dzeri dzichitambura. Apa mari yechikoro vanokwidza. Vana vadzidzi kuzvikoro. Tinongotambura.
Vanhu vane pfungwa dzakawanda dzakadzika nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Muchuchusi weSudan anoti atangidza kuongorora mhosva dzinonzi dzakaparwa nehurumende yaimbove yemutungamiriri wenyika vaOmar al-Bashir mudunhu reDarfur. Kurwisana pakati pemauto ehurumende nevagari vemuDarfur kwakauraya mazana matatu ezviuru zvevanhu, vamwe mamiriyoni maviri nehafu vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Sangano reUnited Nations rinoti maPalestina anopfuura mamiriyoni maviri anogara munzvimbo dzakapambwa dzakaita seGaza vakatarisana nematambudziko, uye panodiwa mari inoita mamiriyoni mazana matatu ane makumi mana nemasere emadhora nekukurumidza. United Nations yakaparura chirongwa chinonzi 2020 Humanitarian Response Plan chokubatsira miriyoni nehafu yemaPalestina vari mumatambudziko. Regai timbonzwa mashoko ezuva reKrismasi achibva kuna Reverend Andrew Mudarara.
Ndinoda kukwazisai mose muzita Jesu Kristu tenzi wedu akafa akamuka nezuva rechitatu. Kana takatarisana nenguva yeChristmas, tiri kutarisa nguva yatinoona rudo kwaMwari Baba kunotaugwa na John achiti Mwari akadanyika akaipa mwanakomana wake mumwe chete Yesu Kristo kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave noupenyu usingaperi. John wataura zvakare achiti muna chapter 1 pakutanga kwaiva neshoko, shoko richibva kuna Mwari, shoko riri Mwari. Verse 14 inoti rikashanduka rikave nyama rikagara pakati pedu. Kana takatarisa nane nguva yeChristmas, tiri kutarisira nguva yetarisiro yokubarwa kwemudzikinuri wevanhu vose. Munguva chaiyo yaakaberekwa Jesu Kristu, vana veIsraeri vanga vari pasi peutapwa hweRoma, asi vanga vane tarisiro yokuti Mesaya achaberekwa agovasunungura. Saka ndingati munguva yeChristmas inguva yatinofana kusimudzira tarisiro yedu kuna Mwari, zvisinei kuti mamirire ezvinhu anenge akaita sei. Asi tinoramba tichiti tine tarisiro. Tarisiro yedu ingabvepiko? Inobva kuna Mwari uyo akada nyika akatuma mwanakomana wake mumwe chete, Jesu Kristu. Ivai neChristmas yakazara netariso netarisiro muna Kristu Jesu, nyika yeZimbabwe. Merry Christmas to you all. Amen.
Chinotenda Reverend Andrew Mudarara nemashoko avo.
Apo Jesu anouya kutora varume, anotora vakanaka.
Jesu anouya kambo katanzwa kubva kumuchakafu Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakasaitawo hurukuro nebato guru rinopikisa reMPC rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Varimi vochema-chema nemvura yarambira mugenga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda bakufi.